vakuru vebato iri vaitungamirirwa nemunyori mukuru weCCC vacharlton wende vakatsvanira wadhi nemusi wechipiri pavakadzokorora kusarudzwa kwemumiriri mumwe chete vakasiya vagadzika vaalex tabe asi amai tokozi nemuchichuti avo vakanzi vakakundwa vakaramba kusiyira mukana vatabe vachiti vakabirirwa nekudaro havasikuzoenda netsamba kuzimbabwe electoral commission zec yekubvisa zita ravo pabepa rekuvhoterwa izvi zvinoreva kuti bato reCCC rinenge riri nhengo mbiri kana dambudziko iri rikasagadzirirwa amai muchichuti vaudza studio 7 kuti havasikuzobvisa mapepa avo nekuti vakabirirwa sezvo vachiti vanodiwa nevatsigiri vebato ravo muward 4
ndofunga nairipo ndeyekuti ini ndakanzi ndistepe down but chero ndakati handisi kuzostepa down ano hakuzi kusapotija mushandi inyaya yekuti kumbonzi stepa down kwacho ndichiteerera kwanyanya kubva 2018 ndakanzi step down ndahwina iye zvino izvi zvino ndongonzi step down apo munhu wacho wandiri kunzi ndistepere down hazvi munhu angari musangano munhu angasuri musangano angouya from nowhere ndiye uzi saka musha uri kuramba handibviri nhangu ndiri kuramba but the community ndo yaramba ndichiteerera community
uko vatabe avo vakadzikwa neutungamiri hwebato ravo mushure mekuona rutsigiro kunhengo dzavo vanoti ndivo vakasarudzwa nevanhu vatabe vaendera mberi vachiti umwe wavo hafaniri kuramba zvinhu zvakagadziriswa neutungamiriri kuti bato ravo risazovhiringike musarudzo
chekutanga I want to make this official kuti inini ndinakadzikirwa as a candidate ndichamira pamaelections muward 4 masvingo eben and ndinotenda norutsigiro rwandakawanda kubva kumacitizen saka ndinoda kutendai taura zvinhu zvekuti pati yakazopa inini kuti ndiye ndinokwanisa kumirira muward 4 secandidate mabyelections asi tokutanga nechekuti isusu tine maprocedures andobva nepati tandoziva nechekuti kana pati tinge yagara pasi ndaideclare mune secandidate kana pane anenge azowanikwa asingateedze donzvo ndedhariti zvinengapuwa nepati atingo pati yo ine maprocedures ainotora kuti voona kushandisa sei
muteregeri wemutauriri weACCC vagift ostalo sizva vatadza kuti padivi remusangano wavo vachiti tibate vahwende avo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura sambambozha dzedu pataenda kumhepo asi vatsigiri veCCC mumasvingo vari kuchema-chema kuti bato ravo vakasagadzisa dambudziko iri wadhi inotorwa nebato rinotongaridza npf iro rakasimba ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba